Production.
Rudarune moyo murefu rusikuze rudaruna fukizira runotenda zvose uya noda mumwe wake wazazi samurairo uya noda mumwe wake wazazi samurairo ikaine mukai vekushaiwa rudo ikaisere nevanyenge sina rudo rwechokwadi
Rudo, uva edu ipfupi. Tipe yoru
taura nendimi izo ndimi dzavatu asi ndisina rudo ndakangofanana nedare rinongoti were were
Chico,
chino, ziru,
dani,
na
fuki,
zira, na shaiwa,
nuti, na shoki.